Ya izvi sina kunaka zvamuchose nekuti tiri kufosa vanhu kuti vabhadhare yatingati for service yavanenge vasingazowani kana vakatenga kana mota inenge isina radio yacho. Izvi zvinotadzwa zvikare kuti hurumende inenge yadesperate kuti iwane mari nematanho amwe asingakodzeri nekuti hazvinyatsokuva nemusoro kuti munhu ave achifosekedzwa kuva achitenga license yeradio nyangwe mota yake isina radio yacho.
Inyaya yekuti vanhu vangakwanisi here kuenda kumatare kunopikisa?
Mutemo uyu uri kuda kudzikwa uye unokwanisa kuendeswa kumatare kana wadzikwa, because chiri kuita apa ndechekuti the criminal offense yacho ichava ichikonzerwa nekusatenga yatingati license in terms of the bill, because kana yadzikwa mumutemo it means kuti wakutoita mutemo wemuZimbabwe kuti kana usina license iyoyoyo unenge uchipara mhosva.
Asi kave hurumende vanoti ZBC ndeye hurumende uye hurumende inorarama nemitero inobhadharwa nevanhu, nekudaro panenge pasina kachakaipa kuti vanhu vabhadhare mutero iwoyo.
Ya hongu ZBC it's a state institution ayo, but azireve kuti munhu angave achifosekedzwa kubhadhara mutero weproperty yaasingave achiona.
Ko, zvavari kuti vanotsvaga nzira dzekuona kuti mota mako hamuna radio zvinokwanisika here?
Zvinhu zvokuti zvinokwanisika hazvo kuva zvichiitika nekuti kuda kana vachitaura radio maybe radio yavari kutaura iradio isiri yatinoziva, but pane dzimwe mota dzitorina radio idzodzo kana dzisingatova neradio. Ende futi chitatawo zvekare kuZimbabwe kwacho havangani vanhu vangave vachiteverawo zvezbc yacho.